Yaka shika nare Tiri panguva ye kufara. Cause I was waiting for that blessing, a blessing that never came. Pavakati watisia, ayo wachatsimira, rimandi etiba. I still find it hard to accept. Ndiri ndega nchaita sei, handichina iwewe. Pfungwa dzaifunga zvimwe kumba kumo tichasvika. Handina kunge ndazviona. Rufu rwakatsongonyedza rukadzimura chiedza changu. Handina kunge ndazviona. I'm trying to find a way kuti ndikanganwe ndangariro dzerudo rwedu. Asi wakatadza ne kundimirira ndidzoke. Daida kukuona kekugumisira. I still find it hard to accept. Ndiri ndega nchaita sei, handichina iwewe. Pfungwa dzaifunga zvimwe kumba kumo tichasvika. Handina kunge ndazviona. Handina, 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 handina. Rukadzimura chiedza changu, chiedza changu. Handina kunge ndazviona. Handina, 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 handina. Kumba kumo tichasvika. Handina kunge ndazviona. Rufu rwakatsongonyedza rukadzimura chiedza changu, chiedza changu. Handina kunge ndazviona. Handina, 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 handina. Handina kunge ndazviona.
Timber.